manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, chinopanga na zokare manero anasi, kuru mswe chichanu, kurume 4, 2022. Maka tereri abu Studio 7, nepenyure inya, tiriki itika Mzimbabwe, zamuno piwa ni Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kutima kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi inindini jonga kandemiri ndirimu Washington DC ndishiti ezu nesuru mchirongwa chedu cha nasi mchewezeri we mtungamiri we nyika avari zakari mchewezeri we mtungamiri we batore zanu PF kwa Konstantino Chiwenga wukuru ziraveru jinji kutivasia nene miri jonga vachiti chuzaro za Zimbabwe vana vanyamunu iye vana fangu wakura amba waka batana lisine ine kuwene maonero akasia na mneza matonger we nyika. Rimwe sangano rinomirira varairidzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varairidzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope nematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mitambo yekasto laga Premier Soccer League yoenderera mberi kumatimana ese nyika kunyanga hazvo Zimbabwe yakadzimba munhabu yepasi rose neFIFA. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvine mutevedzeri wemutungamiri webato rezano PF waKonstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanirwa kusiyana nezvemhirizhonga vachiti vanofanirwa kugara murunyararo zvisinei nekutsigira mapato akasiyana ezvematongerwo enyika. Vachiwenga vashorawo mapato anopikisa nekwavati kutadza kutungamira mumadhorobha aanotungamira makanzuru. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection muBulawayo nhasi, vachiwenga vati veruzhinji munyika vanozivikanwa vachifarira runyararo vakatazvikodzeri kuti vanhu vaite mhirizhonga nekuda kwezvematongerwo enyika sezvo vari vanhu vamwe chete. Vati vanhu vanofanirwa kurangarira kuti kuve mumapato anopikisa hurumende hazvirevi kuti vacharamba vari saizvozvo nekudaro zvakakosha kuti kuve nerunyararo zvisinei nekutsigira mapato ezvematongerwo enyika akasiyana.
Let us remind each other, including those in the opposition, that being in the opposition today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe, bound by the blood that was shed during the struggle to liberate this country.
Kuti kuve mapato anopikisa hazvirevi kuti mucharamba murimo mapato iwayo. Saka tinoramba tiri vana vemhuri imwe chete, vanhu venyika yeZimbabwe imwe chete yakabatanidzwa neropa rakadeuka pahondo yekusunungura nyika ino.
Vachiwenga vati vemapato anopikisa vana kana zano rimwe chete rekuunza budiriro munyika. Vakati hurumende yeZanu PF ndiyo ine urongwa hwakajeka hwekusimudzira nyika, vachiti bato ravo rinoda kuti pasave nevanhu kana nzvimbo munyika zvinosarira kumashure munyaya dzebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu PF vatiwo vanoziva kuti pari zvino vanhu vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekushaya mari inovakwanira mukurarama zuva nezuva, vakapa yambiro kune vamwe vemabhizimisi avo vati vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano.
It is very difficult for our people to afford a decent meal per day, pay school fees for the children, buy school uniform, pay rent, or even pay for transport to and from work. Those in business always hide behind the finger of having difficulties in accessing foreign currency as an excuse for hiking commodity prices. This cannot be allowed to continue.
Zviri kunetsa veruzhinji munyika kuti vakwanise kutenga zvekudya zuva nezuva, kubhadhara mari yechikoro yevana vavo nekutenga mauniform, kubhadhara rent nekubhadhara mari yekukwira makombi kuenda nekudzoka kumabasa. Varoma bhizimisi vanovanda neminwe vachiti vari kunetsekana kuwana mari yekunze sechikonzero chekugara vachikwidza mitengo. Hatingarambi takatarisa izvi zvichienderera mberi.
Vachiwenga vashora vemapato anopikisa avo vati vari kukonzera kuondomoka kwezvinhu mumadhorobha vanotungamira nekuda kwekwavati kushaya hanya nezvido zvevanhu. Asi mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati mashoko avachiwenga anoratidza kusada kutarisana nechokwadi chekuti hurumende yeZANU-PF ndiyo iri kukonzera matambudziko akawanda munyika kunyanya mumakanzuro emumadhorobha nekupindira kwainoita mumashandiro awo.
Zvinotoratidza izvozvo kuti havana hanya neupenyu hwevanhu vari mumadhorobha. Zvichaita chete zvichasvika pakuti opposition ichatora masimba ese newehurumende iwawo. Ndopa zvichabuda kuti utungamiriri unofanira kunge uchiita sei mudhorobha.
Vachiwenga vange vambotaura kune vamwe vagari vemumusha wepumula East mangwanani pachiitiko chekukurudzira kucheneswa kwenzvimbo kana kuti clean up campaign icho chinoitwa munyika pachishanu chekutanga chemwedzi wega wega. Vakurudzira vechidiki kuti vatsvage mikana yekuita mabhizimisi munyaya dzekuchenesa nharaunda kusanganisira kuita zvinonzi muchirungu recycling kana kugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kubva muzvinhu zvinenge zvakaraswawo nevamwe. Zvichakadaro, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change, CCC, muBulawayo dzapinda mumigwagwa nedzimotokari dzichitsvaga rutsigiro pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kumusangano uchaitwa nemutsigiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection munhandare yeWhite City muBulawayo mangwana. Pakaitika mirizhonga pamisangano yakaitwa navachamisa kugokwe nekukwekwe iyo ebato ravo vanoti yakakonzerwa nevatsigiri veZANU-PF uye vamwe vanotyira kuti mirizhonga yakadai icharamba ichienderera. Asi vaFreedom Mrechu, sachigaro weboka revechidiki veZANU-PF mudunhu reBulawayo vati boka ravo rinoteerera vakuru vemusangano pakukoshesa runyararo.
Vanotaura kuti titapi engage in violence is the youth league timobilize vanhu zvakanaka kambeine murunyararo towards my elections edu bita 2023 count my by elections emso 26. Saka zvakadaro isusu as the youth league to campaign in peace. Tukambena murunyararo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri webato reCCC muBulawayo vaSwiven Chirodza sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanaye Musengi.
Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vari kuvhunguwo mudunhu reMidlands uko vaonekana nenhengo yebato ravo vamboneni Ncube avo vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF pamusangano wakaitwa navachamisa mukwekwe mukupera kwesvondo. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sivanda vanoti vachamisa vatambirwa zvakanaka nemhuri yavaNcube uye chiitiko ichi chekuvaradzika chaitwa murunyararo kunyange hazvo pakamhega pachibuda mashoko ekunzi mhuri yavaNcube yaiti haidi kuona nhengo dzebato reCCC parufu apa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaSivanda.
Aiwa, president vativo pava shanya kuvhungu in the Midlands vaenda kunobakurochema vachiratika mboneni Ncube whom he declared as a citizen and a champion for change. Varwadziwa zvikuru asi vanoti mhuri yavaNcube izive kuti mwari vanavo mwari vanga vachi vanoziva zviri kuitika and vanoshuvira kuti dai zvichizoitika kuti nyika iwane rusununguko kuitira kuti upenyu hwamboneni husaite hwakangorasikira chisipo. Vasanganazve nemwana wamboneni anonzi Bonginkosi Ncube vakatai waka mwana uyu dai akacheketwa naMwari tichiramba tichiita basa raiitwa nababa.
Takamboona mhuri yekwaNcube ichinzi yakadzinga nhengo dzebato reCCC parufu vachitaura kuti vaNcube vanga vasiri nhengo yebato iri. Zvafamba sei nhasi kuti vachamisa vazotambirwa?
Aiwa, zvamaonaka nyaya iyoyo hatisi kuziva kuti ino bakupi uye yanga yatanga nepicho wali nechekutika bachamisa mtungamiri webato guru retiposi vanga wali kumairo ikoko kutaura kuno nasi wachifamba ne utungamiri nezimwe nengo zwe bato retiposi nenyaya kuti modeni aishandira kusunungurwa kwezimbabwe.
Mutauriri wemutungamiri webato Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare ne Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ raendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varairidzi nekuvamisa mabasa vasina mihoro kwairi kuita senzira yekuvaranga nekutadza kuenda kubasa kwavaiita vachiti mihoro yavo yanga isingakwane. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
PTUZ yange yakaronga kufora kuenda negwaro renyunyuto kuparamende asi izvi zvarambwa nemapurisa izvo zvazoita kuti vazotuma nhume negwaro iri masikati. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuendesa gwaro iri munyori muPTUZ vaRaymond Majongwe vati vanoda kuti paramende ivandudze mutemo wePublic Service Act kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika. Vati kana izvi zvikaitika kodzero dzavo dzinenge dzave kuremekedzwa.
Mutemo ngaugadziriswe iwe vemaparlamentarians ngavagadzire kuti ave ne playing ground rinoita kuti vashande hurumende vagone kuita inonzi pachirungu collective bargaining ino haisi kuitwa nevamusana bedu. Hurumende zvayaita, cabinet zvayaita, politi bureau zvayaita ikati vashande vanongopuwa nzungu ndizvozvo, ikanzi vashande vachapuwa tsenza ndizvozvo.
Vatiwo chimwe chavanoda kuti paramende iite kumiswa kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa varairidzi nevakuru vezvikoro avo vati vari kumiswa mabasa kunyange hazvo vakadzokera kubasa. Vanoti zvave kuitwa nehurumende zvave kutokanganisa dzidzo muzvikoro sezvo varairidzi nevakuru vezvikoro vave kutya kudzingwa mabasa.
Vashandi vadzokera kuchikoro takuti tichitanga ngatitaurirane muti wegore mari ivo vaya vava kutanga futi kuenda muzvikoro kunochidzira maticha kuti wanga wasi pano pabasa kuti maitanga anata musaspenda taka munhu ari kuda kuti vashandi vasatoshanda muzvikoro ndiyo hurumende yacho.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri weZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni avo vati kunyange hazvo vakatora danho rekuti vadzokere kubasa musi wa22 mwedzi wapfuura. Bazi redzidzo yepasi riri kuramba richimisa varairidzi nevakuru vezvikoro basa vasina mihoro. Vati kusvika svondo rino pane vakuru vezvikoro 50 vakamiswa basa.
Tiri kuona kuti demo riri kufanisira richitema misoro yevakuru vezvikoro panguva ino tichiwazve kuti vakuru vezvikoro vari kutema vazhinji vari kunzi muri kuramba kutipa matyara enyu.
Vati vanotsigira danho ratorwa nePTUZ vachiti nhengo dzeparamende dzinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika sezvo dambudziko iri riri munharaunda dzavanomirira. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira makomiti ebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Associations and Committees vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti zvinhu zvave kugadzikana muzvikoro. Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varairidzi havafaniri kutya vachiti bazi ravo riri kutarisa zvikonzero zvakaita kuti varairidzi vatadzi kuenda kubasa kubva pakavhurwa zvikoro musi wa7 mwedzi wapera.
Pari zvinhu zvatiri kungoita namainvestigation tichingoona tichisomufaira remunhu kuti zvinhu zvake zvakamirawo sei toonawo kuti haazve shuanga nekodzero yekutanga asiri pabasa nenyaya yekuti zvaa zvakadai angaenda kurufu kana kuti anga achigwara kana kuti anga ari palivhu ndo mainvestigations anenge achingoitikawo. Kwozoitawo vamwe vanenge vakangoti haina ndina kufunga kuda kuuya kubasawo zvangu wakusada kuuya ivavo ndo vanenge vakuzonzi kune mhaka yei nenyaya yekuti iwo tachiti unofanira kunga uri pano pachikoro dzidzisisa vana dzidzo richienderera mberi.
Asi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hapana ongororo inofanira kuitwa nekuti hurumende inozviziva kuti varairidzi vanotambira mari isingakwane kuti vaende kubasa. Varairidzi vange vasiri kuenda kubasa kubvira pavhurwa zvikoro uye vazhinji vavo vakadzokera kubasa musi wa22 kurume mushure mekunge hurumende yavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavo pamwe nekuvawedzera muhoro nevamwe vashandi vehurumende varairidzi vanoda kupiwa mazana mashanu nemakumana emadhora ekuAmerica kuti vakwanise kuenda kubasa nekurarama zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatirira muUkraine zvichienda kuRomania zvinoti zvawana rubatsiro kubva kuhurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope rwematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mumwe wavo vachiri muRomania pari zvino vaKith Chitunhu, avo vanga vari kuita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine zvekuva chiremba, vanoti pane vamwe vadzidzi vachiri kutadza kutiza kubva muUkraine sezvo pasina chekufambisa munzvimbo dzavanogara idzo dzakabhombwa mabhiriji pamwe nemigwagwa. Vanoti pari zvino vadzidzi ava vakachengetedzwa munzvimbo dzakachengetedzeka dziri pasi dzinonzi mabhanga. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichiri muUkraine zvikwanise kubuda sezvo hondo yenyika iyi neRussia iri kuenderera mberi. VaChitunhu vanoti vari kufadzwa nemabatirwo avari kuitwa nezvizvarwa zveRomania kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Update yeUkraine so far. Kune vanhu vachiri trapped Ukraine, so vana vasati vawana vanhu vanovabatsira ende vasikwanisa kuzvibatsira nekuti maroads ese nemabridge nemaevacuation points ese akabombwa. Saka vanhu vangofanana nevanhu vari paisland vasina shipi inokwanisa kuya kuzovatora. Saka vachistak ndovanhu vatsumi vatinga nevanhu vanosvika 18 or 20. And also kune vamwe vanhu vachiri mamwe cities vasati vazivikanwa kuti vakabuda here kana kuti vaite sei. Saka vanhu ava and students are so far akaevacuatwa eZimbabwe. I record this is about 120 or so, but it's a total of Ukraine country more than 250. So it's because the pharmacy.
Zvamira sei kwamuri imi muri muRomania pari zvino? Pane rubatsiro rwamawana here? Pane vamwe here vakakwanisa kuwana matickets ekudzokera kumusha?
But so far, kune vanhu vachiri matickets. Vachiri matickets ne government. Nemamwe mawishes ari mavolunteers vakabatsirana nevanhu vekuembassy vakatenga matickets. Saka kune vamwe vakutoenda kumba nhasi, vamwe vachienda kumba next week. Saka atem kurongwa wacho kufamba zvakanaka. And then as for situation yekuti Romania and also maplace ana Poland vana kuti vari right because vanhu vekunoku vari kubatsira zvechokwadi ende havana zvisarudzo vanhu vekuti kana ivhen hurumende yedu chaicho idai akwanisa kuvatendawo basa ravakuita kuti hakuna munhu anochekesa mwana wemunhu kumutora omupa kugara omupa chikafu omupa everything pasina reward. They're just doing it out of love, you know. So yeah, and also on the status zvinhu zvirikuitika I think ungozvionera panews kuti especially in Ukraine every day you can get escalate each and every single day. So depaonekwa kuti vamwe vamasara maZimbabweans vakwanise kubudisa from Ukraine.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muRomania vaKith Chitunhu vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Vanorarama neutachiona weHIV AIDS Mamutare vari kuchema-chema nenyaya yekutengeserwa mishonga inovabatsira yevanofanira kunge vachipiwa pachena. Mishonga iyi iri kutengeswa muzvipatara zvekanzuru nemari inosvika madhora mashanu ekuAmerica. Mutori wedu wenhauloedha mumoyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe ari kuchema-chema nekutengeserwa mishonga mukuru wesangano revanorarama neutachiwana weHIV AIDS uye vari mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO vaCasper Pound vanoti mari iyi yakatowedzerwa zvekare gore rino.
Tikuti Mutare City Council munhu kana achinge achiuya kutora supply yake yemaARV iri kubhadharisa pari zvino yakwidza kubva ku$3 kuyanga iri kuenda pa$5. Saka tikanga tichitaura nezvekuaccesswa kana kuwanikwa kumushonga zviri nyore zvisikadhuri zvisikarwadzi tikona kuti inenge iri nzira yekuvharidzira vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kuti vatadze kumwa mapiritsi avo zvakanaka. At the same time kudzorera zvinhu maitiro azviri kuitwa nehurumende kuti tinge tichikwanisa kuachivha macertain goals kana vamwe vanhu vachitadza kutora mushonga pamusana pekuti uri kudhura.
VaPound vanoti vanotarisira kuti mishonga iyi inge ichipiwa pachena muzvipatara sezvo inenge yakabhadharwa kare nematsangano akazvimirira oga.
Saka Mutare City Council ikanzu isiri kuona ukoshi hwazvo kuti vanhu vanofanira kunge vachimwa mapiritsi zvakanaka kwaari iactivity yekuti vari kutoraisa mare nayo saka zvino zvisikatifadzisa vanhu vanorama nautachana weHIV kuti hurumende iri kuedza peino kwanisa pese kuti vanhu vanga vachimwa mapiritsi pachena kubudikidza nekuti mapartners kusakana tsara neNational AIDS Council vakatenga mapiritsi on behalf of people living with HIV but bounoenda kuda kuondotora iwa akukuchaja
mutauriri wesangano reNational AIDS Council kana kuti NAC amai Madeleine Dure vanoti mishonga iyi haisungiri kunge ichibhadhariswa muzvipatara sezviri kuitika
anozviziva kuti zviri kuitika kumusoro ende isu takatogara tichitozvirova madundundu tichitotaura kuti endai munopohwa masupply enyu e3 months to 6 months necovid ino ani ndo zvataitaura saka kana imimi muchinzi ebhadharai ma$5 izvozvo tinenge tichireva kuti tii yeti ndinogona kupinda mufamasika ndikazvitengera do I have to go to the clinic no so tetisingadi izvozvo kuti vanhu vaende kuclinic kana kuhospital tinoda kuti vanhu vamonitwe
izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru mudunhu remanicaland vachishandira muhofisi yegurukota redunhu rino vaedga senza vati havo pane mari yemuripo ingangobhadharwa ingatove yekubata basa iri kwete yekutengesa mishonga
tichatanga taongorora bhajeti remutare city kuti mubhajeti mavo minista velocal government and public works vakabvuma here kuti vatarise vanhu ma$5 vanouya kuaccessa maservices ari HIV no AIDS related kana musina tovabatsira kuti aiwa apa muri kuita zvisiri izvo kana zvirimo taakuchibata mutemo wakaiswa nehurumende totaurira Ministry of Local Government and Public Works kuti ndo zvatawana so that iwo vachitibatsira on the way forward sevaridzi vemakanzuro
meya yeguta remutare vasimon chabuka vanoti havana ruzivo nezvemari iri kunzi iri kubhadhariswa vanhu iyi vachabuka vanoti vachada kutanga vaongorora mafambisirwo ari kuitwa kubazi rezveutano mukanzuro sezvo vachangobva mukusarudzwa
hatisati tambowana chitemo kana dambudziko rekuti vanhu vari pachirongwa chemaARVs vari kubhadhariswa mari nevashandi vekanzuro kana zviriko tichigere kuzvinzwa asi ndichada kuzobatawo director wedu wekuyeoti kuti vatipe zvizere asi pari zvino ndinokupa kuti kwedu kuguta hakuna zvakadaro
ndakamirira studio 7 mamutare ndini Leda Moyo
Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezviro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 5397 vamwe mazana matanhatu nevaviri kana kuti 602 vakawanikwa vaine denda iri nezviro wakare zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri vave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere zvine zana nevatanhatu kana kuti 238,106 pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 gumi nevapfumbamwe kana kuti 19 vana vechikoro gumi nevanomwe vari mudunhu remanicaland kuchitwo vaviri vari mudunhu rematevereland north vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 5267 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika chikwata chevana vechikoro mazana mana negumi nevashanu vakatiza hondo yakonzerwa nekupinda nechisimba kwerussia muukraine chasvika panhandare yendege yenamudi azikiwe international airport iri muabuja nasichishanu vadzidzi ava vakaburiswa muukraine vachipinda muromania vashandirwi muamerica vakawedzera mabasa anosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 678,000 muna kukadzi chimwe chiratidzo chakasimba chekuti upfumi hwenyika hune utano hwakanaka apo utachiwana weOmicron uri kudzikira uye zvizvaro zveAmerica zvakawanda zvave kubuda zvichienda kunoshandisa dzimari munzvimbo dzekudyira zvitoro pamwe nemahotera kunyange hazvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation iri kukwira. Gwaro rebazi rezvevashandi nemabasa raburitswa nhasi raratidzawo kuti uwandu hwevanhu vasiri mumabasa hwakaderera kubva pazvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4% kuenda pazvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8% kuwedzera kudzika kwakanyanya kweuwandu hwevanhu vasina mabasa apo upfumi hwenyika hwadzoka kubva mukuzunzwa nedenda recovid-19. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ese enyika kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabwe yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotipa zvizere nezvenyaya iyi.
Kubva kuHarare kusvika kuBulawayo nekuzvishavane, mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese. Manika Diamonds iyo iri kutungamira makundano aya ichange iri munzira kubva kwaMutare yakananga kumhondorongezi kunosangana neYadha muBaobab Stadium mangwana. Zvakamira zvakadai, Dynamos iri kusimukawo muHarare kuenda kuBulawayo, uko iri kunokweshana neBulawayo Chiefs iyo iri kungobaka moto yodzima zvekare. Asi murairidzi wechikwata cheHerentals Kumbirai muti wekuziva ari kukumbira vateveri vechikwata chake kuti vauye muNational Sports Stadium neuwandu hwavo mangwana kuzobatsira kukunda Bulawayo City.
Ngavauye wakawanda watipo rutsigiro because ndiro rubetsero rwatinotarisira kubva kwavari. Vakomana havakwanisi kutamba kana ivo vasvika vanodawo kubatsirwa nekuvakurudzira kuti vatange vachitamba nyoko.
Muti wekuziva anoti haasi kutarisa kuti Bulawayo City iri papi murongwa wePSL asi matambiro echikwata chake.
Tine tarisiro hatitambi tichiti tinobuda, tinotamba titori netarisiro yekuti mamiriro akaita zvinhu hatitarisi mamwe matemes, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Harare City ine mutambo neFC Platinum kuzvishavane. Mutambo uyo munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kugona kunenge kudada inokunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatirumi asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Asi Chicken In iyo iri pachinhanho chechipiri iri kutarisira mapoints ese matatu pamutambo wayo neZPC Kariba muluveve stadium nesvondo. Zvekare musi mumwe chete apo Triangle nengezi Platinum Stars idzo dzakasonana dziri kusangana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Nesvondo Caps United vs Wawa National Sports Stadium. Cranbourne Bullets vs Black Rhinos Baobab. Tenax vs Highlanders Sakuba. Pari zvino Manika Diamonds ndiyo iri pamusoro petafura yePSL nezvibodzwa asi yakaenzana pamapoints 12 neChicken In. Asi chikwata chatora mukombe uyu hachichakwanisa kutamba mucup Champions League mushure mekudzingwa kwezvikwata zvemuno makundano eCAF neFIFA kunze kwekunge gakava riri muzipa ragadziriswa nenzira dzinotambirwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemabi-election dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno uye zviri kuitika kuUkraine uko kune hondo yakonzerwa nekupinda zvine chisimba kweRussia munyika iyi. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato rezano PF vaConstantino Chiwenga vokurudzira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Rimwe sangano ravarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kuparamende richichema nekwarinoti kushungurudzwa kwevarairidzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ose enyika kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rose neFIFA. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walambulela injabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 4 ngembijo 2022, Mr. Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
The election process to be defined by peace. Don't want to end violence. No, we should all say no to violence. We condemn it and give it the uttermost conduct it deserves. Violence is not developmental.
Msekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli wezanpiyo nomzana Constantine Chiwenga ukuthazisa izalane zeZimbabwe ubana zihlukane lomkhuba wodlakela. I-average percentage yesemadamu kwakhathesi 59.7%. Sithola ukuthi ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona amanzi kuyakhuphuka kubangelwe ukuthisa lokhu okukhona. Ikhansile ngokubulawa yithi amadamu anathisakeli dolobho alokhe ingagcwalanga. Njalo amanzi asetshenziswayo yizakhamizi maningi kakhulu. Kuli viki uhlelo Woza Fridays lomculo womdumo wamapiano uBongani Moyo kodwa wahamba ngegama lokucula elithi Kotsotso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli wezanupf umnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zehlukane lomkhuba wodlakela. Esithi amaZimbabwe ngabantu banye kungakhathalekile ukubana usekela liphi ibandla lezombusazwe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abasekeli bezanupf bebethe gwaqa lamhlanje emzini wephumula kobulawayo emhlanganweni werally okukhankasela amalunga ebandla leli ancintisa kukhetho lukamhlaka 26 Mbimbitho olwamabhayi elections obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga. Ekhuluma emhlanganweni lo, uChiwenga uthi abantu beZimbabwe bayaziwa njengabantu abathanda ukuthula njalo ukuba emabandleni ahlukeneyo ezombusazwe kungasiso sizathu sokuthi abamdeni baxabane.
The election process to be defined by peace. Don't want to end violence. No, we should all say no to violence. We condemn it and give it the uttermost conduct it deserves. Violence is not developmental. Let us remind each other, including those in the opposition, that being in the opposition today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe.
Kabule ngekuthula masi sesiyavota.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda obekhona kulomhlangano laye ugcizelele kunkuthazo yokulondoloza ukuthula.
Sonke sibambane singehlukanisani ngemhlobo, singehlukanisani ngobude ngokufitshane, ngokuqatha nangokucaka. Ukubana singobani kuze sizazi ukuthi singabakobani, ngoba singeke sizazi ukuthi singabakobani xa singazazi ukuthi singobani.
Osakhulayo wezanu PF uFreedom Mureche uthi bayazwisisa inkuthazo yenkokheli yabo yokushiyana lodlakela.
Njengobandla elibusayo
Wondanga, siyalalela umongameli wethu uhlale ekhuluma nsuku zonke ukuthi singangeni kuviolence, singayingeni kuviolence ngasikhampena, sizazikhampenela ngokuthula, siyamobilize ama-youth ngokuthula, and sizosisekela ubuthongo ngoba i-MDC lapha kobulawayo.
Omela amalungelo oluntu unkosazana Cora Ndebele uthi bayayizwa inkuthazo yomsekeli kamongameli, kodwa okudanisayo ukuthi kuphelela emlonyeni ngezikhathi eziningi. Abebandla lakhe yibo abavame ukuqala udlayela.
Kodwa siyazibethuka nje kuzayenza lokhu ibalikhetho. Le yinkulumo yabantu zonke engathi ukuphosondela uthetho. Bayakhuluma kamnandi abantu bathathe bayayibhotela, kodwa ukuthi ngalithathe ndilisa amavoti ukwenza kungabi khona. Kunje bayathi ukuba amakhampani afuna ukuvula amakhampani lapho siya 1980 bevalwa. Nayi singizani ke singafuna ukuvula lawo amakhampani ukuthi kutheni. Ngezindlela umlomo wamanzi nje sizama ukuvala lunaza ukuthi bantu bakubulawa lapho emadebele. Thathe lezi vote ezibalikhetho. Izikhangisele nje imbuzi engiyenza ukuthi ngakho kudlule uthetho. Sikuyele kulolu hlobo selijayelile.
Isikhulumi sebandla le CCC kobulawayo umnumzana Swivenchiroza uthi kuyajabulisa ukuzwa umsekeli kamongameli uChiwenga esevumelana lokuthula.
Siyathokoza ukuthi uChiwenga onguye owayekhokhela amabutho ombhuqazi namhlanje usekhuluma ngendaba sokuthi sihlalisane kuhle kube lokuthula ezweni. Ekhumbula iviki ephelileyo ukhulume yena wathi thina abe-CCC sizintwala ezimele zibulawe. Namhlanje nxa sehlabela ingoma yethu thina sithi into ethokozisayo.
Ngomgqibelo ibandla elibusayo elezanu PF lilomhlangano omkhulu wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho eCholocho kuthi eliphikisayo elikhulu ele-Citizens Coalition for Change lilowalo kobulawayo enkundleni eye-White City. Inkokheli zalamabandla omabili abonakala ndawana yonke kobulawayo lapho abe-CCC abakade belokufola bekhuthaza abantu ukuza emhlanganweni wakusasa. Kusanjalo namhlanje engakayi emhlanganweni esilwane grounds ePhumula, umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga uke wakhokhela uhlelo lokubutha izibi emavinkilini ePhumula East lapho ancome khona ikhansili yakobulawayo ngokuhlanzeka. Kodwa emhlanganweni womkhankaso usole ibandla eliphikisayo ethi liyahluleka ukubusa emadolobheni abawakhokhelayo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anna Stacia Ndlovu.
Ibutho lakwele Russia selihludune inkampani ephehla umlilo kagetsi isebenzisa inyuklia ezansi kwele-Ukraine kulandela ukubhomba elikwenze izolo endaweni le walumatha umlilo. Abezindaba abe-Reuters babika ukubana iZaporizhzhia nuclear plant enkulu ukwedlula zonke indawo ezisebenzisa inuclear kuzwekazi le-Eastern Europe ilakho ukucitshwa libutho le-Russia elifuna ukususa uhulumende wele-Ukraine ngenkani. Ibutho leli libhombe emadolobheni abalisa isigodlo selizwe leli iKiev, Chernihiv, Lakhachov, Kiev, indawo eziningi sezingamanxiwa sokubulewa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 kulelo lizwe kwathi abanye balimala. Umanyano we-United Nations uthi abantu asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni atshiyeneyo bedlula isigidi 1.2 million. Uthi abedlula izigidi ezine 4 million bakhangelele ukuba bazabalekela limpi lonyaka abagoqela abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine iningi labo abaphephele kwele Hungary bathi balakho ukulahlekelwa yizifundo zabo kulandela ukuqhamuka kwempile. Abanye babo bathi bazazama ukuyaphutshisa izifundo zabo sebekwele Zimbabwe. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Thandiwe Mkandla, ingcweti ecubungula ezemfundo ezimeleyo odaba lolu.
Lawa abantwana kumbe lezi zifundi ebezifunda e-Ukraine eseziwelwe yincomanzi le, ngombono wami ziphakathi kwenkinga enkulu kakhulu ngokubana ukuthi baqhubeke ngezifundo zabo kuzafaneka ezinye izimali zokuthi babhadalelwe lapho abangakhona. Kube kanti engxenye lokhu esithi yisyllabus kumbe i-curriculum yalokhu akade bekufunda kawuhambelani la makoliti la mayuniversity la abaza kuyakuwo. Njalo engxenye la nxa uhambelana kodwa indlela okwenziwa ngayo engxenye kungaza ke kube kufanane kanye kanye ukuthi kuyafana lalokhu abaphuma kukho. Kodwa ke kungasenani abanye engxenye bangancedakala ngobana phela imfundo yangaphezulu iyabe ifuna isyllabus le-curriculum kodwa ngaphezu kwakho konke iyabe ifuna ubuchopho bomuntu obulako ukuthi buhlanganise izinto ngesikhathi esifitshane kuphume into efunekayo efunwa nguye lofundayo lalabo abamfundisayo lekolishi yakhona beyunivesithi yakhona lelizwe lakhona. Kodwa engikubonayo ukuthi abanye engxenye kuyahle kuphelele khonapho ngoba abayingxabe bekuma-scholarship lapha abazangana khona enxa le-scholarship leso kasikho. Ngakho kulobunzima sibulobuthize njengoba sikhuluma kunjenje lesikhathi okumele ngaba afunda siyahamba sibafisela inhlanhla ke lanxa bezadlala lobunzima kodwa ekugcineni asiphonge ukuthembana ukuthi bazathola indlela yokuqedisa izifundo zabo. Labo uhulumende bamazwe laba bavela khona kumele bakhangelane lalo loluduwo ngoba ayisiko kuthanda kwabo. Njalo asiko kuthanda kwelizwe, asiko kuthanda kwe-Ukraine, bazifice nje labo bephakathi kwelitshe lembokodo.
Mnumzana Thandeko Zintimkandla yingcithi ecubungula ezomfundo ezimeleyo. Limzwe ixoxa lapho noGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Ikansile yakoBulawayo ithi amadamu anathisa leli dolobho alokhu engagcwalanga njalo amanzi asetshenziswayo yizakhamizi maningi kakhulu. Lokhu kubikwa kungabe kubangelwa yisikhudumezi eselizweni. Okwamanje idolobho leli livala amanzi kwamahola angamashumi amabili ngelanga. Kubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikansile yakoBulawayo ithi okwakhathesi amanzi asemadamu ayenela ukuthi afinyelele kuzulu wonke. Kodwa ke, nxa izakhamizi zedolobho leli zingaqhubeka zisebenzisa amanzi amaningi, lezulu nxa lingasananga lengeza amanzi asemadamu, idolobho selingangena kuhlelo lokuvalelwa amanzi okwesikhathi eside kunyanga ezizayo. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukansila wePhumula, njalo engumgcinisihlalo weFuture Water Supply and Action Committee kukansili, ukhonona ngesilinganiso esikhulu samanzi asetshenziswa yizakhamizi zakoBulawayo.
I-average percentage yesemadamu kwakhathesi i-59.7%. Sithola ukuthi ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona amanzi kuyakhuphuka kubangelwa ukutshisa lokhu okukhona. Sikhangelele ukuthi kungaqhubeka abantu besebenzisa amanzi ngobuningi bawo kuzaba lohlupho lokuthi sike sakubona kumnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanzi sizabe sesikhangelele ukuthi siwanikeze abantu kuze kuyefika isikhathi esikhangelele ukuthi izulu libuya nini.
Uqhubekela phambili uNkosikazi Moyo echaza ukuba ikhansili ilungisa impompi zamanzi zamalokishi lawa aphakathi kohlelo lokuvalelwa amanzi okwamahola angamashumi amabili i-20 hours.
Okwakhathesi amanzi asanela ukuthi ayofika kuwo wonke umuntu okoBulawayo. Uhlupho olusemagogo West North leGwabalanda omanjinela bethu baphezu kwalo ukuze babone ukubana bakhuphula njani indlela zabo zokufikisa amanzi ebantwini.
Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Joseph Nkomazana uthi uhulumende kumele angenele ukuthi kulungisiswe amadamu aphelela endleleni.
Khona indaba yamanzi akoBulawayo, isolution yokuthi iBulawayo City Council ikhulumisane nehulumende ngodaba lwenyamendlovu. Inyamendlovu ibe lamaphampu amaningi, and uhulumende yakwazi ukuthi koBulawayo amanzi ahlupha ngenxa yomkhathi i-climate change ekhona. Igwayisa ngani declareliana isebenza. Siyakwazi amabhozi lamapartners amanye ama-NGOs bafakile amabhozi here and there, kodwa sibakhuthaza ukuthi bafake bemaningi kakhulu.
Unkosikazi Melisa Mafu uthi ikhansili iyayekela ukulungisa impompi zamanzi ezidabukileyo ngesikhathi okubangela ukumotshakala kwamanzi.
Kuyadaniswa kakhulu ukuthi ikhansili ithi abantu basebenzisa kakhulu amanzi. Ngokunanzelela kwethu amadamu awathwali kakhulu amanzi ngokuthi kulodaka ngaphansi kudala acina ukugeziswa amapipe amaningi ayadubuka ivi yonke amanzi egeleza kungela lutho olwenziwayo ezigelezela nje amanzi abantu bazabe bewadlalisa njani amanzi ngoba nxa egeleza abe ngafiki ezindlini.
Idamu elilamanzi amaningi elinathisa idolobho lakoBulawayo yi-Insiza lapho okulamanzi aphosa afike kumachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-78.5%, kulandele uMtshabezi ongamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini i-76.4%, kulandele iLower Nxema engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75.59%, kulandele iNyankuni ekumachumi amahlanu lane ekhulwini i-54.42%, kubuye uAphancema ophosa afike kumachumi amabili lane i-23.57%, kugcinele ngomzingwane olamanzi aphosa abe yisitshiyagalombili ekhulwini i-7.58%. Engahlanganiswa amanani lawa amanzi asemadamu anathisa oBulawayo aphosa afike kumachumi ayisithupha ekhulwini i-59.76%. Kumbiko okhitshwe inhlanganiso ekhangele umumo womkhathi e-Meteorological Service Department i-MSD ubusithi kuzabe kulamayezi lamhla kuthi emini kufefeze kundawo ezilandelayo eMathabeleland North koBulawayo kwezinye indawo zeMidlands izabelo zonke zeMashonaland kanye laseHarare kuthi kwezinye indawo zelizwe kuzabe kutshisa. Umumo womkhathi lo ukhangelele ukuba uzaqhubeka unjalo kuze kufike kusasa ngolwesihlanu. Idolobho lakoBulawayo lamukele izulu izolo ngemva kwesikhathi izulu limile ukuna. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Livetok lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 nale inyanga kaMpimbithwa kanye nokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwe yimile Russia. Uhulumende weSouth Africa usesungule uhlelo lokudinga imibono kaZulu ngomthetho ohlose ukwehlisa inani labantu bokuza abasebenza emankampanini akwele South Africa. Utuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umthetho lo ofuna ukwethulwa nguhulumende upha uMphathi Ntambo wogatsha lwezemisebenzi amandla okufaka imigoqo kunani labantu bokuza abangaqatshwa yiloba yiphi inkampani yakwele South Africa. Umupha njalo amandla okwethula umthetho wokwenqabela abakwamanye amazwe ukwenza imisebenzi loba amabhizimusi athile eMzansi. Eminye yemisebenzi okhangelwe ukuthi kusebenze lomthetho nxa usemukelwe igoqela ezokulima, ezokwethekelela, indawo zokudlela, lezokuhlala, izethekele kanye lezokwakha. Umphathi Ntambo wogatsha lwezemisebenzi uMnumzana Thulas Ngcesi utshela bezindaba ukuthi izinqumo lezi abafuna zibe ngumthetho zibunjwe kulandelwa isisekelo sombuso.
All policies and interventions were developed within the ambit of the Constitution of the Republic of South Africa.
Lumthetho uzasebenza ngendlela ezahlonipha amalungelo abantu bokuza lemuli zabo.
In accordance with the international standards and the guidelines.
Ukuqatshwa kwabantu bokuza kwele South Africa yinto esivuse omkhulu umsindo. Sekulamaqembu azihamba engena emankampanini esithi kucotshwe abantu bokuza kungene izalwane zakwele South Africa. Uhulumende uthi nani elikhulu labantu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngenye izinto ezifuna ukulungiswa yilo umthetho. Ngokutsho kukahulumende bafika izigidi ezine 4 million abantu bokuza kwele South Africa. Lokhu ke sekubangela inzondano phakathi kwabo lezalwane zakwele South Africa ezithi sebetshontshe yonke imisebenzi. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi simemezelo sikahulumende lesi sesibachiye bethidibele.
Iyasukumeza kakhulu thina njengabantu ababuya ngaphandle ngoba yilapha iningi lethu eligcwele khona. Bakithi siyavuma ukuthi sisengaba ngumthwalo kwelase South Africa kodwa ke akusiyi kufuthanda lokufisa kwethu. Kumnyama phambili, kumnyama emuva asazi ukuthi siye kuphi. Sibi isimo ezweni lethu akukho esingakubamba nje.
ingcitshi kwezemithetho elawula imisebenzi unkosazana Umuzo Mkwena uthe nestudio 7 ukuthi akusilo qiniso ukuthi ukusilela kwemisebenzi kweSouth Africa kubangelwa ngabantu bokuzayo. Loba kunjalo uthi South Africa akusilizwe lakuqala kwethula umthetho ofana lalo.
Other countries do significantly limit the amount of foreign nationals who work. So the set of circumstances that South Africa...
Amazwe amaningi alayo imithetho evikela imisebenzi ethile ukuze ithathwe izizalwane zawo.
The unemployment problem in South Africa is complex. I don't believe it has much to do with the employment of foreign nationals.
Inani labangasebenziyo kwele South Africa nxa sekubalwa lalabo asebakhalala ukudinga imisebenzi selisedlula isilinganiso songama46% ekhulwini over 46%, okungabantu abedlula izigidi ezishiyagalolunye over 9 million. UZulu uphiwe inyanga ezintathu zokwethula imbono yakhe ngalumthetho okuzalandelwa ikwemukelwa kwawo ePhalamende ukuze upasiswe ube ngumthetho osebenzayo. Belestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngenguthuso Khumalo.
Abahlala endaweni ezikhutshwa ukhetho lwamabhayi elections ngalinyanga kaNtimbintu bakhuthazwa ukukhetha abameli abathembekileyo abazaqakathekisa umsebenzi wokulondoloza impilakahle yabo. Ngithathe lezi ndaba uMark Peter Ntambi uzethulela lolu daba.
Ingxathu ezicubungula ezombusazwe lezempilakahle zithi uZulu kumele akhethe abantu abazasebenzela ukulungisiswa kwenkinga abahleli bekhala ngazo ezigoqela imigwaqo, ukubuthwa kwezibi, ukuthuliswa kwamanzi ahlanzekileyo lokunye. Umnumzana Ruben Akili okhokhela inhlanganiso yezakhamuzi eye-Combined Harare Residents Association, CRA, uthi sesifikile isikhathi sokuthi kukhethwe abameli abathembekileyo abazimisele njalo ukulungisa la ilungelo loluntu.
Also expect that these men and women provide leadership in terms of addressing the issue of health, in particular maternal health and other services health facilities within the Stoff Harare.
Uthi njengomzekeliso leli dolobha lavala amaklinika alo athuba mnombili kwavulwa amathathu awo kuphela okumele abazakhethwa babe ngabenelisa ukukhokhela ekudingweni kwendlela zokuthi okunje kulungisiswe njalo kungaphindwa kusetshenziswa ke imithetho yamadolobha lesisekelo sombuso. Umnumzana Albert Mazula olwela amalungelo ezakhamuzi uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba indaba zezempilakahle ziphazamiswa ngokungaqhutshwa kuhle kwemisebenzi kamasipala.
Kulamasiweji asihluphe abantu kakhulu, indawo yonke kuyanuka, kwesinye isikhathi ukuthi uhambe nje emgwaqweni kuba nzima kakhulu ngoba kuyabe kugcwele amasiweji, okuyinto eyingozi kakhulu kuzakhamizi ngoba impukane ziyahlala phezu kwamasiweji, suka lapho ziyohlala phezu kokudla okungenza ukuthi abantu impilakahle yabo ingabi kahle.
Umnumzana Ambrose Sibindi kwenye njalo inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association laye ugcizelela kokukhulunywe ngabe-CRA.
Kulama-councillors besikhali ukuthi basebenze kakhulu beloluhlu lwezempilakahle. Kubonakala ukuthi ema-clinics ethu akhonapha emzini wobulawayo athola imithi ukuthi abantu bancediseke. Phezu kwalokho futhi banenzelele ukuthi lezi baziphongulahlwa mahlana ngoba siyabona ukuthi izibi ziphongulahlwa lapha lalapha.
Uqhubeke ethi kuningi okumelele ukulungisiswa yilabo abathatha izikhundla esezilesikhathi eside zingelaba
mina. Indaba zemgwaqo zonke ziqakathekile, indaba zamanzi ahlanzekileyo ngoba amanzi xa sikhuluma ngawo angena futhi kwezempilakahle. Angeke wathi umuntu aphile impilo enhle amanzi egcolile. So kona kufanele bakukhayele babone ukuthi bayaphathisa izakhamizi.
Impilakahle lilungelo elibalulekileyo kakhulu elikusekelo sombuso laku-declaration yamalungelo abantu yenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations kanye laku-African Charter on Human and People's Rights enhlanganisweni yomanyano wamazwe abensundu e-African Union edinga ukuthi abantu betholise ukwelatshwa nokuvikelwa kumikhuhlane, ukuthola ukudla okwakha umzimba okweneleyo, amanzi ahlanzekileyo lokunye. Ingxenye zingathi esicubungula ezombusazwe nezempila kahle zithi ukufinyelela leli lungelo kwenza ukuthi umuntu enelise ukukholisa amanye wonke amalungelo oluntu angabe ekhona. Amakhansili amaningi akhoqela iBulawayo, Chitungwiza, Harare lamanye abhekana lenkinga ezigoqela ukungasebenzi kuhle kwamaklinika azo, ukungaqhubi kuhle kwemisebenzi enje ngokubuthwa kwezibi, lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo lokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Iviki kuhlele Heather Friday sinomculo omdumo wamapiano uHani Mayo osebenzisa igama lokucula elithi Phuthotso. Kulezi nsuku ucula iSouth Africa. UEzra Chisa Zwanda usethulela lolu daba.
Uphongzo usuke eZimbabwe ezama ukuyaphanda athole impilo engcono eMzansi. Yena ke udabuka kontuthu zethunqa
ngokuzala ngizala kokubulawayo enumber 1 iline khulele khona ngithi efamilini sibabili kusho ukuthi mina ngokuqala umfana ngilandele ngontombazana. Abazali bami uPhiwe Sibanda noThomas Wakomoyo. Ngokufunda ngifunda enduve ngazoqedelela eGlobal. Yangihlanyisa Mona Lisa, yangikhulisa Mona Lisa, you drive me crazy Mona Lisa, yangihlanyisa Mona Lisa, yangihlanyisa.
Uphuthotho kudala ekhona kwezomculo, nanqanje ekhona ecindezela ingoma zakhe kathesi.
Into zomculo ngicale kusho ukuthi manje ngisasena 13 ecaweni esontweni kahle kahle ngiloke nami ngisemakhwayeni sipusha namakhwaya up until abazali bami bangitshela ukuthi no, you've got a good voice mntanethu, zama ukuthi uphushe lento yakho le uye phambili. So ngazosuka from eZimbabwe ngabuya eMzansi. Ufike kwami eMzansi ngina 18 years ngacala ke ngilokhu ngipusha until manje. So ama-recordings ami ngayenzela ngapha eMzansi.
Elalela abaculi abake baba lodumo uBhotsotso okuyibo wathi bamqumaqumba ukuthi laye acule
dabo dokshekeleza nabo atama forecast lakhe ngizwe ukuthi okay nami lento le yangiphoshela ukuthi okay ngithande ezomculo ngifune ukucula nami. So I started ukuthi mangikhele nje ngiyone ngifake icassette phezu kweinstrumental ngibe lokho nami ngizama ukubimba phezu kweinstrumental up until ngazithola ichance. Sengicala ke manje ukuthi hayi ithi ngibhale ezami ingoma the rest ngizo sokuflowa nje nomphakathi nami sowujabula ukuthi hayi this is you, this is ongane esimazini.
Kusetshenziwe bonds
i-album yami ihlangane nabantu abaningi kodwa akwamanje angikayikhiphi i-album, which is ngifuna ukusebenza nama-videos okokuqala izinto esisebenza ngawo social media ukuthi okay upopa kanjani uphonsela kanjani ingoma zakho njani ucula kanjani. So nami bengithi nje abalaleli mhlawumbe abezwa ingoma zami noma yikuphi bangisapote ukuze nami ngiphumelele.
Uzaphumelela ngempela bongani. Nguye besilayo umfana kamoya kuhlelo Hoza! Hoza Friday! Ehamba ngegama lokuthi Phuthotso! Libe nempela sonto enhle kini lonke. Igama lingu Ezra Chisa Sibanda.
ngeke ihlukane nhlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli wezanu-PF uMnumzana Constantine Chiwenga ukuthi azezizalwane zeZimbabwe kubana zihlukane lomkhuba wodlakela. Ikansile yakubulawa yithi amadamu anathisa leli dolobha alokho engagcwalanga njalo amanzi asetshenziswayo yizakhamizi maningi kakhulu. Kuleviki uhlelo Voice of Friday besinomculi womdumo wamapiano uBongani Moyo osebenzisa igama lokucula elithi Potsotso. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo Praxidus Jeremiah asithi ngelasonto elithubile.